Svondo, vaita musangano muHarare nhasi, vakabuda nechisungo chekukurudzira vanamati vemachechi akasiyana siyana remunyika kuti vanyoresese vavhoti. Mumwe wavanga vachitungamira urongwa hwanhasi, Bishop Anselmo Magaya vechechi yeZimbabwe Divine Destiny, vati sevatungamiriri vedzisvondo vachashandisa mharidzo mudzisvondo dzavo pamwe nekutenderera nenyika yose, vachikurudzira veruzhinji kuti vanyoresese vavhoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya. VaMagaya vati mukuita izvi pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Christian Vote Campaign, vedzisvondo vachange vasina bato ravakarerekera kwariri.
Tiri kuti zvakare pane zvinhu zviviri. Number one, nokuda kwechikonzero chokuti BVR iri kutaurwa nezvayo iyi, vazhinji vanhu havasati vanzwisisa nezvayo. Pano mwana tofunga kuti mushina unogona kutati munhu aonekwe kuti avhotere papi. Ndo information yakutoshandiswa nevanhu vajaira kumbunyikidza nokutyidzira vanhu. Saka isu tichadzidzisa vanhu tichibatana nemama organizations anoita nezvaizvozvo kuti vazive kuti BVRC. Uye chechipiri kuti vanhu vaende kunonyoresa muzhinji hwavo, zvikuru sei madzimai nevechidiki.
Mumwe ataura pamusangano uyu uye vachishanda nesangano rePrayer Network of Zimbabwe, mufundisi Peter Makuwe, vakurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiriri vakatwasuka, vasina zvipomerwa uye vasingaite zvemhirizhonga pamwe neuori nezvimwe zvakadaro.
Tiri kutora vanhu vanogara vachirova madzimai, vachirova vakadzi. They cannot manage their family well. Torovavhotera kuti vave maparliamentaries. Torovavhotera kuti vave macandelas. Vatungamirira vanhu vakawanda. Vatungamirira mafamilies akawanda. Yet they cannot manage their only one family. This is an error. Saka church, ngatitongerei panzvimbo yedu. Tisarudze vanhu vanotya Mwari. Ndati zvakaipeiko ini kuti muparliament mutaurwe netini? Zvakaipeiko kuti kustate house kunamatwe Mwari achitaura shoko rake? Zimbabwe ichitirwa zvakanaka.
Mashoko avamakuwe aya anouya apo uhori uchinzi hwatekeshera mumapazi mazhinji ehurumende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika. Munyori musangano reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti vakaita musangano mazuva mashoma adarika nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai, vachikurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Musangano watakaita na Vice President wakaitika mavhiki mashomanana apfuura patakawana vashanyi vakabva kuWorld Council of Churches. Takadiscussa various kinds of issues dzaiva dzine chokuita ne takataura pamusoro penyaya issues dzine chokuita neeconomy. Takataura pamusoro penyaya dzine chokuita naiwo maupcoming elections. Vakakurudzira zvikuru kuti vanotarisira kuti makereke atambe a very important role mukukurudzira a peaceful election. The same yatakaitawo na Mr. Tsvangirai, ndo zvatakataurana navo tikati isusu vavariro yedu ndeye kuti timake sure kuti maelections ari kuuya ari peaceful.
VaMutata vatiwo yakwana zvino nguva yekuti vedzisvondo vatore nzvimbo yavo kuburikidza nekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji pane kuti vapete maoko vachiramwira munda kumakudo. Vedzisvondo vakambopindirawo munyaya dzezvematongerwo enyika pavakatumira nhume kumusangano weLancaster House Conference kuBritain, nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, asi vanga vasisapindire munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika pari zvino.
Handifungi kuti ipfungwa dzakanaka kuti tisava nehanya nekuti utungamiri hwenyika hwakamira sei, nokuti vavariro yedu ndeyekuti tigare zvakanaka semaZimbabweans. Saka iwo kana ukarega kuparticipata mumaprocesses ati chokuita nokusarudzwa kweutungamiri hwenyika, kana utungamiri hwachona hwazovapo hauchina kodzero yekuti ucomplaine. Saka idonzo remunhu wese muZimbabwe.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinoona nezverunyararo munyika reZimbabwe Peace Project, muzvare Justina Mukoko, vanoti danho ratorwa nevedzisvondo iri idanho rakanaka zvikuru sezvo vachiti nyaya yekusaita mhirizhonga pamwe nekukurudzira runyararo munyika iri nyaya ichakwanisa kusvika kuvanhu vakawanda munyika nepamusana pekuti zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana zveveruzhinji munyika vanhu vanoenda kudzisvondo. Muzvare Mukoko vati danho ratorwa nevedzisvondo iri rauyawo nguva yakanaka apo vemapato ezvematongerwo enyika vave kugadzirira kuenda kusarudzo gore rinouya uye nyaya dzemhirizhonga dzave kutanga kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Sarudzo zhinji dzakaitwa makore apfuura isarudzo dzaive nemhirizhonga zvikuru sei dzemuna 2008 pakaramba vatsvangirai kupinda musarudzo dzechipiri kana kuti presidential runoff mushure mekunge vamwe vevatsigiri vavo varohwa zvakaipisisa vamwe vakapondwa nevaifungidzirwa kuti inhengo dzebato ravarobert mugabe rezanu pf.
Pari zvino ndingati zvinhu zviri kutanga kudziya pakutaura kwevakuru hazvisati zvasvika paya paya pekuti tingabate gotsi tobva taridza mhere asi zvikaregera kubatwa panguva yazviri tinogona kunge takuridza mhere muchinguva chinotera. Zviri kuitika munharaunda dzakawanda ndezvekuti zviitiko zvemhirizhonga zvingadaro zvisati zvasvika pandandiri kutaura paya asi pane kutya kurimo kuri kuita kuti tifungidzire kuti pakangoita chinopusha vanhu zvinogona kuti zvitisvitse pane chimwe chinhano chisina kunaka. Uyezve dambudziko ratiinaro iye zvino inyaya yemazwi ekutukana azere mumapepanhau mumaredhiyo nepane dzimwe nzvimbo dzese. Chinhu chikuru chinofanira kuzikanwa nevanhu ndechekuti mashoko iwayo anopindurwa kuzove mhirizhonga inogona kukuvadza kana kuuraya vamwe vanhu. Saka isusu kurudziro yedu tinoti mashoko ekutukana kuvatori venhau kuvatungamiri vezvematongerwo enyika ngatiitei tichiadzora nekuti kwaanotisvitsa kunozoita kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iite ichiwanda.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wasachigaro veMDCT vaMorgan Komichi avo vanga varipowo pamusangano uyu.
But let me say, church pachayo isusu seMDCT tinobvuma kuti ndo the way forward nokuti kuchechi kunowanikwa 85% of the Zimbabwean population are Christians and it is the platform yokuti ikashandiswa nemachechi kueducate vanhu nezvekuvhota kana kuregista kuvhota chako chako. It's a platform inoita reach out to vanhu vakawandisa zvokuti chance yokuti tiite vanhu vanoregista vakawanda gore rino iripo nokuti mapastors vatora responsibility yavo. Havasi kuti voterai pati ningi kana voterai president ningi kana voterai ningi vanongoti vane veZimbabwe endai mundoregista mugovhota mugodetemina future yenyu mugochuza mutungamiri wamunoda pasina kumanikidzwa kana kudii. Mashoko abuda akasimba avataura ari kutaurwa nechechi ndeyokuti ngakusaitwa violence, ngakusaitwa corruption, ngakusaitwa neincompetence, ngakusaitwa abuse of power. Zvinhu zvinova izvo zvanetsa munyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe iko zvino vari kurana vari kugara pese pavari kana mungava mutaundi kana kungava kumamisha kureserva kune fear yakawandisa kumakongovano. Saka church yatora responsibility to deal with fear. Saka fear inofanira kunge iri tichitoenda mukumbira pamwe chete mapolitical parties, ma society, ma churches tiite work against fear. Panofanira kuitwa fear management strategy inofanira kuitwa established and I believe with what everyone is doing now fear ichapera vanhu vachagona kuregista zvakakwana vagovhota. 2018 ichisvika shanduko munyika yeZimbabwe iri kuuya, hurumende iri kuchinja, kuri kuuya mutungamiri mutsva uchachuzwa nevanhu veZimbabwe vasina kuvhunzwa kana kurohwa kana chizwa chichiita pekuita kana kuti tipave neany problem again.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngari Vhume. Sangano uyu wapindwa nevakuru vakuru vemasangano akasiyana-siyana anomirira svondo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.